hamanesa mwari dzaungana kumba kwemufi kuprospect vachirangarira mumwe wavo uyo akapfurwa akafa munguva yaiitika mhirizhonga muHarare yeMDC Alliance vachiratidzira kunyunyuka kwavo pamusoro pemabatirwo aiitwa zvaibuda musarudzo nezimbabwe electoral commission. Mumwe wevanhu vanga vachichema mufi vacharles makonye vati vari kurwadzikana zvikuru nemasiro akaita muvakidzani wavo.
Ndinonyanya kuzvitarisa ndakazvarisa inini kuti ngandii mudzimai wangu aenda kubasa zvoitika saizvozvo ndosaka zvirinya ndirikwadza ndositora sei zvandiri plus nei seneiba munhu anga ari right munhu atatigara naye even baba wacho tinonyanya kuwirirana zvakanyanyisa nguva dzose tinobatirana semustreet yedu imwe chete but zvanyanyisa kuzvizvono zvinonyanya kurwadza because even hapana ari kutora responsibility kumaleaders.
Vavakonye vati vanorwadzikana zvikuru kuti mufi akasvika pakufa murume wake pasina zvaaiziva.
Ndandatonzi namai chuya yemunditore tichitotaura tese kwanzi kumapasitri saka vadaro ndokubva vati a few minutes later vakutrya kumufonera vachiti no ndauda kumboenda kuma ndakutenda makombi because iyo mota yainge isiri right saka ndokubva vati no zvimirai ndione kuti ndoita sei zvikanzi mirai ndiende kumakombi zvikanzi vamuri kuti hazvina kumira zvakanaka regedzai ndiuye ikoko and then immediately after vakufona fona ichadaiwi and then it became worried ndopakabva azopinda ati ndakatoita zvechivindi kuti ndipinde mutown ndiende kucentral nokuda kwokuti ndandanzwa zvadaro and then later on ndobva vakazoenda kupolisi vasvika kupolisi kuya kuya ndobva vati hatisati tavana ripoti yakadaro ndokubva vaenda asi chirega tiende newe kuparirenyatwa kune vanhu vanzi vaendesa kuparirenyatwa pavaenda kuparirenyatwa vaemba vasvika mbavaona hakuna chinhu. Meanwhile from matauri avanga vachiita vaiti nguva dzese idi vanga vakango vari murodi imomo pavanga vashudhirwa ipapo saka vakazoenda vachitenderera vachitsvaga mahospitals kuti vaone kuti pane chiri kwero vakashaya. Saka later on ndopakazodzokera kudzadza kuma7 ipapo ndopakazodzokera kusendera futi nemapurisa aya vasvika ikoko ndobva vanzi aiwa tatozozviwana vanzi vaita vazoendeswa kuparirenyatwa zvakare ndobva asi vashotirwa ipapo vakatoa.
Vamakonye vati vanhu vakaona mukadzi uyu achiurayiwa vanoti mutumbi wake wakagara mumugwagwa kwenguva yakarebesa usati waendeswa kuchipatara.
Zvakutaura vamwe vari kuti ivo bhodhi yakanga iripo kubva kumapast 3 kana to 4 whatever time is ikazobviswa kuma7 so you can just imagine kuti bhodhi lying in the street saizvozvo because vanga vachitsvaga kwese vachibatsira nemapurisa kuti vafrika one saka ivo vamaposa ndavatotaura kuti kutovaziaa and it's very sad semunhu watinoziva zvakanyanyisa.
Imwe hama yemufi vaEdward Matambo vati vanhu vachagara vachisika munyika nokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vavimbisa runyararo asi zvakazoitwa nemasoja zvakasvibisa hurumende yavamunangagwa.
Tinenge tangogara tichingosvika katiri vanhu vanogara vachingosvika asi tiri kuti nyika yedu yakasununguka ende zvaiti purezidenti vakanya kutaura kuti hatidinoi ende zvechokwadi vanhu vakapota kuvhota zvakanaka nai vaakuverenga mavhoti saka zvoita kuta futi kuuraya vanhu kudai orit ava vangade vakadispesa nechi neveriot vachikandira kana kana kuunza matenga aya ezvimomotikari zviya zvizvo kwete kuunza masoja hondo yachange yabva kuonawo kwangu kwandiri kuita asi handifunga kuti zvino uno hwakanaka.
Vamatambo vati pavakaona mufananidzo wemufi pamawhatsapp aitumiranwa nevanhu havana kuziva kuti munhu ainge apfurwa akafa aive mwana wemukoma wavo.
Muzukuru wangu unyini wandogara naye ndiye akatondoza kunzi hakunai picture yemunhu mukadzi yehanzi apfurwa hatina kungataziva kuidentifya kuti ndiye ngozanga akararaa dai hatina kuidentifya asi pandakazotichairwa foni manje kumahalf 12 usiku kunzi mwana wenyu kunoko ashaya apfurwa nefuti mutauni zvaye anga aita sezvi munhu anga achiningirika anga achitobuda munhungika mubasa make kana kuti vanga vada kupinda motikari kuti achione kuiskepe womwepangu parioti nenoizi kana kuti abude munhungi ndopatisikunyatsonzwisisa kuti chii chakaitika ipapapo.
Sangano rezimbabwe union rights association rakashoropodza zvakaitwa nemauto asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vakaudza vatori venhau kuti mauto haasi iwo akapfuura vanhu ava asi kuti vakapfuurwa nevanhu vairatidzira. Sangano reveritas rinoti pasi pemitemo yenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane masimba ekuti mauto apinde mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira studio 7 kuwaterfalls ndini Kirimudzamiri.